chokwadi vanhu vari kufamba vachienda kunoona hama neshamwari nguva ine zororo tatichivakurudzira kuti ngavatevedzere mitemo yemumugwagwa vasamhanyise vasafamba usiku uyezve vasadhiraivha vakanwa kana vari vaya vanodhiraivha mabhazi tachitaura kuti vanovaridzira mabhazi ngavaregere kutaurira vashandi vavo ivavo kuti vamhanye uye vaite matiti akawanda wanda vanofanira kuvapa nguva yekuzorora nokuti vanhu vanoneta uyezve pavanosvika munzizi vese vese vanofamba nedzimotikari ngavaregere kumbotiza kupinda mumvura nokuti havazoziva kuti pasi apa mvura inenge yachera zvakadii uye panenge paipa zvakadii zvikuwanikidza njodzi dzavanhu vakawanda vanopinda parwizi vachifunga kuti panokwanisa kuti vanhu vayambuke vozopedzisira vatorwa nemvura torasikirwa noupenyu hwavanhu vanenge vachifamba vachida kunoona hama neshamwari saka tinokurudzira zvikuru sa kuti vanhu ngavatevedzerei zvatinochema nazvo kuti vasapinda munjodzi kana kuti musaona nyaya yakadaro uyezve mumigwagwa medu migwagwa haina kumira zvakanaka ina atinoti maportholes kunyange seminisiri takambotsvaya apa neapa kugadziridza asi hatina kukwanisa kugadziridza peshe peshe ngavaregere kumhanya ngavaregere kupinda mumvura vachimhanya sere kuti pamwe panenge paita makomba anozokonzera kuti motikari yavo irovere yobva yaponcha yoshaya mweya yobva yakonzera kuti vagoita accident.
Pane zvimwe zvirongwa here zviri kuitwa nebazi renyu kana kutiwo muchibatsirana nemamwe mapazi ehurumende kudzidzisa vatyairi nezvenjodzi mugwagwa?
Chokwadi, seministry yetransport tine bazi redu rinonzi retraffic safety council of Zimbabwe. Pagore rinoiri takabatana nevekusouth africa, mapurisa ekusouth africa tiri kushanya tiri pamwe chete pakrisimasi panapa vanhu vedu vetraffic safety council vanga vari kusouth africa iko zvino patanangana nenew year vekusouth africa vari kuuya kuno nekuti njodzi dzimwe dzinoitikara pakati pavashanyi vanobva south africa vachiuya kuno navashanyi vomuzimbabwe vanda vekusouth africa saka ndezvimwe zvinhu zvatanga tichiita zvakare takati tiri kushanda pamwe chete namapurisa emuzimbabwe watinoti vetrp nevid yedu iri pasi peministry of transport zvakare vari mumigwagwa imomo vachibata motikari dzinenge dzichionekwa kuti hadzina kumira zvakanaka hadzina matayi akashata nezvimwe zvakadaro navanhu vanenge vachifamba vakadhakwa tiri kutraya izvozvo kuti tione kuti zvingabatsira kuti vanhu vasava nenjodzi dzatinokwanisa kuvharidzira pachezvedu.